Dambudziko rekushaya chekudya nemhuri dzavo chimwe chezvinhu zviri kuita kuti urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba dzavo husabudirire zvakanaka munzvimbo dzakawanda kuno kumashonaland west. Mumwe mugari wepabhutsu pedyo nechinoi akatarisana nedambudziko iri vasimon katsvere vanoti vari kutevedza mutemo wekugara mumba asi nyaya yenzara ndiyo yava kuvaburitsa panze vachinotsvaga zvekudya izvo vanoti zvinovapa mukana wekubata chirwere ichi sezvo vachisangana nevanhu vakawanda apo vanenge vachitsvaka chikafu.
Matini tingotsvakatsvaka zvimabasa kuti wasiriwana pokudya pasaka zvakutotituma vemanyuku tinosangana nhu akawanda tiwanewani chikafu.
Mumwe mugari wepabhutsu pakare vakizito mugabe vanoti vari kutevedzera zvakakurudzirwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo asi havasi kunyatsoita izvi nemazvo.
Ya, zvandakanzwisisa inyaya yekugeza maoko nemvura inesipo after pamaseconds makam 20 seconds tichigeza maoko tozoita distance kunge muchifamba kana kuti makamira sezvakaita izvi togara tiri 3 kwete 4-5 zvisina kumbera tokumbotry hatizogone 100% asi tinombotry.
Ambuya ana Tembo avo vaipona nekutenga nekutengesa zvinhu muvanhu vanoti pavakanzwa nezvecoronavirus vaifungidzira kuti nyaya yechirwere ichi ichakurumidza kupfuura. Ambuya Tembo vanoti zvave kuvaomera sezvo vasina mari yekutenga sauti, mafuta nekugaisa nekuti hapana zvavari kuita zvinovawanisa mari munguva ino apo vanhu vakawanda vari kugara vari mudzimba dzavo vachityira kubata chirwere ichi.
Saka zvino zvimwe izvozvo zvoka vanhu vaifungidzira kuti adhavazo zvino izvi idambi zvichaperera apo asi vanhu vazotoona kuti zvinhu zvava siriasi nzara shuwa yekuti munhu hauchakwanisi kuzviparira kuti uwane chikafu chekupa mhuri. Iroyo dambudziko rino mwanangu rino hapana chibage mwanangu takarima tanga takutonongodza kukunanikidza pazuva zvezvezvi taita kare kare zvezvi kunanikidza pazuva kuchidini kuchigaisa haungambofika nenzara mwanangu nokuda kwotenga kushopushopa kusaita asi chibage chacho chezvi kuti uteme muriwo uutengese utore mari yacho utsvake kutaimira pachigayo mari yacho mwanangu manje yekuti uite izvozvo kwozvinezvi isusu tiri nzvimbo dzinezvi zvakatoma.
Mumwe mugari wepaWitches Farm pedyo neBanget amai Emilda Kanyoka vanoti panguva yakaita seino hurumende inofanirwa kunge iine urongwa hwekupinda muvanhu ichivapa chikafu nekuti vanhu vakawanda havana chikafu mudzimba dzavo.
Ivaifanira kumbotibatsirawo kumazuva vanenge vachitaraai kuti batsirwo nechikafu nokuti kana vachitigarei mudzimba ka mumba munonakidza kugara nechikafu chavo kutedzera tikutedzera hatitiupikisi amenge tigarei mudzimba dzedu munojechi.
Asi mumwe samusha vaJames Mano avo vanogara vari vasere pamba pavo vanoti vakatora matanho ekuti vasagare vakawanda mumba yekubikira sezvavaisiita chirwere checoronavirus chisati chagogodza pamusiwo wenyika.
Ivaifanira kumbotibatsirawo kumazuva vanenge vachitaraai kuti batsirwo nechikafu nokuti kana vachitigarei mudzimba ka mumba munonakidza kugarawo nechikafu chavo kutedzera tikutedzera hatitiupikisi amenge tigarei mudzimba dzedu munojechi.
VaMishek Zera ava vanogara pashanguru pedyo nechinoi vanoti kurudziro yekusaungana inopesana zvikuru netsika nemagariro epachivanhu izvo zviri kuita kuti vamwe vatadze kusiyana netsika dzavo senzira yekuti vasapane chirwere ichi. VaZera vanoti chinhu chakaoma kudzinga hama neshamwari nevavakidzani kana vachinge vauya pamba pako.
Kuoneka uchifamba kana muri tu like kwandabva inini ukakomana vaitofudza munhu vari muside meroad muri mubani vari 6 vakamhanyisa vaida kutorohwa but there is a situation yekuti tofudza munhu its common cause yekutozikanwa kuti tofudza mumba kumana mombe dzinoita majana kana tinoungana tese senge zvakaita panapa family setup ende kuti titi isusu kwavari iyo yato crowd takaita zvatakaita but ndochidii imi mauyawo matoita crowd ndochokwati chizere ichocho ava vauyawo vari kupfuurawo yato crowd tine culture yatinoziva tiri vanhu vatoma tese sometimes you just need to wear ndoona kuti zvishuwa zvinoita zviri kudii zviri kuitika we can't avoid it yangu fana neflu kana iri flu chaiyo chaiyo zvinoreva kuti family yese tatobata.
Vachitaura kutanga kwesvenhurino muchinoi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati hapana munhu anofa nenzara, sezvo rubatsiro rwechikafu rwushawedzerwa munguva ino yekuvharwa kwenyika.
Endi chikafu charamba chipa vanhu, hakuna munhu anombo hapana. This lockdown doesn't stop the giving out of food, especially mitigating hunger. It's not going to stop. If there's anything, it's going to be even increased. To make sure that nobody dies of hunger.
Asi vanhu vakaita saamai Kanyoka vanoti hapana rubatsiro rwavari kuwana munguva yelockdown ino. Vagari vemumadhorobha vari kuchemawo kuti vanoda ruyamuro rwechikafu sezvo vasina kwavanowana mari yekutenga zvekudya. Izvi zviri kusiya vanhu vakawanda vachida ruyamuro rwechikafu kudarika apo nyika isati yavharwa kwemasvondo matatu. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe kusvika nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Zimbabwe yapinda muzuva rechitanhatu yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vapfumbamwe, mumwe wacho Zororo Makamba akashaya muHarare mwedzi wapera. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu vafa necoronavirus iyo yakatanga kuChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.